Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 15, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanasikana vakawanda pasi rose vanonzi vanomanikidzwa kuita zvepabonde vasati vabva zera. Hurumende yovimbisa kubatsira vakapisirwa midziyo kumusika wembare. Nyanzvi dzotaura nezvekutorerwa zvinhu kuri kuitwa vezvitoro vari kunzi vanenge vachikora mitemo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rinoti vasikana nemadzimai vanosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 370 million kana kuti mumwe chete pavasere vega vega akasangana nekumanikidzwa kuita zvepabonde asati asvika pamakore gumi nemasere ekuberekwa. Izvi zvakabuda mugwaro rakaburitswa nesangano iri pamberi pezuva rekucherechedza zuva remwanasikana Day of the Girl Child svondo rapera. Dunhu reAfrica ndiro rine nyaya dzekumanikidzwa kuita zvepabonde dzakawandisa pasi rose. Kumanikidzwa bonde muZimbabwe kunonzi kunoitwa nevamwe pachena, vana vasati vabva zera vachiroodzwa zvisiri pamutemo, dzimwe kereke dzechipostori kunyanya, uye vamwe vanowedzera tsika dzechinyakare vanotevedzera tsika dzechinyakare vachikurudzira izvi. Mwedzi wapera mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakasaina Bill Criminal Laws Amendment Protection of Children and Young Persons Bill kubva kuti uve mutemo. Mutemo uyu unenge uchirambidza kuita bonde nemwanasikana ari pasi pemakore gumi nemanomwe. Izvi zvakatevera kumboshorwa kwehurumende neUnited Nations uye mamwe masangano ichinzi yange isiri kuchengetedza vanasikana zvakakwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo kuti tinzwe mafungiro avo.
Sei matambudziko iwaya ari kuramba achienderera mberi chinoita kuti tisapedze munyika chii?
Kunze
u.
Ndimo kuzvitofana tangwa sema campaign anokudzira vana. Tofana kutangaza makampeni anokurudzira vana kuti vana vaone nzvimbo dziri kuti safe places ekutaura vachitaura kushungurudzwa kwavo. Hurumende inofanira kuisa mari muma non-profit organizations muzvikoro mumakereke kuti pange paine nzvimbo dzekuti vana vakaenda vachimboudza kutaura nyaya yavo vanotaura pasina maconsequences. Chikurusa tofanira kuita non sex offender registry. Vanhu vese vanobata vana pamonde vanofanira kuiswa, vanofanira kucheka pavanoiswa pokuti kana munhu wese anoda kushanda nevana kutaurizwa kunzi ambobva nekupi sei achifarira kugara pamwana. Ndonumber two. Chechitatu tofanira kupedza culture yekushema, culture yekushungurudza vana vanenge vataura. Tofanira kuvaprotekta senyika. Pandoriai kunoti cultural shift mairaniyezo.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano repumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vari parunare kuMinnesota muno muAmerica naIvans Sininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vati kutsva kwemusika wembare muHarare kwave kutorwa sedambudziko renyika rinoda rubatsiro rwehurumende. Mumashoko kuvatori venhau vamunangagwa vati vaita izvi pasi pemutemo unotaura nezvenjodzi kana kuti Civil Protection Act. Hurumende inoti vanhu zviuru zvina ndovakapisirwa zvinhu zvavaitengesa zvakasarara vedota. Hurumende yati kutara kwayaita kuti dambudziko renyika kunoreva kuti inenge yokwanisa kushanda nevamwe mukutsvaga mari yekubatsira vanhu ava uye kuvaka musika mutsva. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations waWisbone Malaya akatanga nekuvabvunza kuti vatambirawo sei mashoko ehurumende aya.
Chokwadi, mashoko ataurwa nehurumende taagamuchira nemufaro nekuti zvatiratidza kuti hurumende yaona kuti vanhu vazhinji varasikirwa nemabasa kuburikidza nekutsva kwembare musika. Saka isusu kudeclare kwaitwa national disaster nzvimbo yembare musika zvinotiratidza kuti hurumende iri kurekognisa vanhu vanoita mabasa wemaoko muno munyika, uye tokuda kutotenda nekuti pamusoro paizvozvi mangwana zitofarariwo yati tiuye tiungane.
Munenge muchisangana kuti mukurukure nyaya yei chaizvo vamalaya?
Tikurukure nyaya iyoyo kuonesana kuti panga kurukurwe sei kuti vanhu vanga vari kumbare musika vashande vawanirwe pekushandira uro musika wacho uvakowo nenzira yechizvino zvino.
Sei zvakakosha kuvandudza mavakirwo emusika uyu?
Kuitira kuti tideredze matambudziko akadai mune ramangwana. Saka tinopa kutenda kuhurumende, mutungamiri wenyika nezvavataura, uye tichivimba kuti vazhinji vachapindawo mundima kubatsira kuti musika uvakwezve, vanhu vawane pekushandira, mhuri dzirarame.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations waWisbone Malaya vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhasi Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva remadzimai ekumaruva reInternational Day of Rural Women, iro rinocherechedza mabasa anoitwa nemadzimai nevanasikana vekumaruva munyaya dzeutano, dzekurima, dzekuchengetedzwa kwechikafu pamwe nedzebudiriro yekumaruva. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations muna 2007 kuti richerechedzwe musi wa15 Gumiguru gore roga roga nechinangwa chekuburitsa pachena danho nemamiriro emadzimai ekumaruva. Sangano reWorld Health Organization rinoti madzimai ekumaruva vanoumba zvikamu 22 kubva muzana kana kuti 22% zveuwandu hwevanhu pasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanomirira sangano rinorwira kuenzaniswa kwemikana mudunhu rekuchamhembe kweAfrica reEquality Now, amai Sali Ncube.
Mazita zuva ranhasi richikosha kudai pasi rese, tanga tiine mubatanidzawo hurukuru watanga tichiita kubva kumasangano ari pasi rese. Takamhangana nenyaya nemitemo iriko nezvisungo zvakaitwa nehurumende zvakasiyana siyana kuti kuve nekuenzaniswa kwenekana pakati pevanhurume nevanhukadzi vakomana nevanasikana. Saka tikatarisa kubva mumwedzi wapfuura kwakange kuine musangano wepasi rese waive wakanangana nekuti pave nechibvumbirano chakatarisana nekuti muupenyu hwevanhukadzi zvikuru sei madzimai vanogara mumaruva takatarisa kumberi zvii zvingaitwa neUnited Nations, zvii zvingaitwa nenyika dzese kuti pave nemubatsira pamwe kuti upenyu hwemadzimai ari mumaruva huendeke panyaya dzeupfumi kuti vakwanisewo kuwana zvikwanisiro minja uye kuti vave vanokosheswa pakudzipika kuti unyanzvi hwavo kuti mamiriro ekunze aendeke nyika dzigute nzara dziperi uye kuti vose vanhu mhuri dzive dzinobudirira nepunduko tichivazve nemitemo yakasimba kuti nyaya dzemhurizho ngadzibereke.
Saka zvinokwanisika sei zvemai Ncube, muri kuona here madzimai iwaya ekumaruwa vachiwana rutsigiro runotarisirwa?
Tikatarisa pasi rese nehurumende kusanganisira hurumende yeZimbabwe, kune chisungo nekukoshesa vanhukadzi vanogara mumaruwa, nekunzwisisa kuti ndivo vane bandiko rekuti tikwanise kunge tiine bumbiriro ine punduko. Kudya kuzhinji kunorimwa kumaruwa kuti mhuri dzinge dzirive dzakasimba kubva mukudzidzisana tsika nemagariro uye kuti tingotarisa upenyu hwemunhu sevanhu vadi vechitema kungoti unzi wakadzikama zvinhu zvako zviri kukutambira, tinoona kuti kumadzimai ari kumaruwa ndivo vakabata kuti nyika dzedu dziendeke munyama munyeya nekuti kwenyika tive nebudiriro rekuti tive nekubatsira pamwe chete kunenge zvakaoma sei.
Tipete hedu chirongwa amai Ncube, tichitarisa kusimudzira madzimai kuburikidza nedzidzo nechizvino zvino chavepo yezvino chemadande mutande nezvimwe, muri kuona here madzimai ekumaruwa vari kuzviwaniswa izvi?
Pasi rese kune chibvumirano chakanzi madzimai vari kumaruwa vari kufanira kuti vasvikire madande mutande aya, zvigovabatsira kana zvichinge kwaitika kubanga vamakacha nemvura, zvigovabatsira panhau dzeutano, zvigovabatsirawo kuti vakwanisewo kuti zvikwanisiro kana mashandiro avari kuita muupfumi aendeke.
Vanga vari mumiriri wesangano reEquality Now kuchamhembe kweAfrica, amai Sally Ncube vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp chaneri yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook, asi munogonawo kuenda paWhatsApp moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Munyika maita gakava guru padano rehurumende rekuda kupa magwaro ekushandisa sechibatiso kuvarimi vashoma vakapiwa mapurazi akatorwa kuvachena kuti vakwanise kuashandisa kutora zvikwerete kumabhanga. Gurukota rezvemari vamutule Ncube vanoti kuita izvi kunosimudzira upfumi munyika sezvo kurima kwakakosha kuchidawo mari. Hurumende inotiwo zvairi kuda kuita izvi zvichabatsira vakarwa hondo vechidiki pamwe nemadzimai. Asi vanhu ava vane chavachawana here? Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano runomirira varimi vechidiki reYoung Farmers Trust, Josephat Tanga, anoti chirongwa chehurumende ichi chakanaka chose.
Pese pachagadziswa matana aya tinyatsoone zvechokwadi kuti each and every province, each and every district anditika manga muchipinda mayouth akamirira zviri pamutemo, nekuti mayouth akasara pathis program yeland reform program vanenge vatosara nekuti matitle ichazenge ichirarama nari nari.
Asi mutungamiri weBankers Association of Zimbabwe Valorence Nyamazema vakaudza bepanhau reNewsday kuti kupa varimi magwaro aya kwakakosha, asi hakurevi kuti murimi anenge ongoenda kunotora chikwereti. Vakati murimi anofanira kunge aine mazano ekuti anokwanisa kuwana chouviri pamari yaanenge akwereta yacho asati aipiwa. vamwe vakaita senyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vakanyorawo gwaro vachiti zviri kuda kuitwa nehurumende zvekuti minda ishandiswe sechibatiso nevarimi zvinotyora bumbiro remitemo sezvo ivhu rose riri pasi pehurumende. Wechidiki anotungamira sangano reYoung Farmers Association Baldwin Mazango anoti hake anofara nedanho riri kuda kutorwa nehurumende.
Urongwa utobias unotibetsera kuti tive ne mashandira atinogona kuita ne vanhu vangada kuti tinotsvaga alternative financing nekuti nyaya hombe yanga iri kuti vaitimi mawandira makaita maplaza ndo mabvisirwa munogona kuita. Saka tinogona kuita ma long term arrangements nema financier zvinogona kubetsera kuti tive tinoita ma projects mahombe.
Asi wechidiki anorima ari kuchegutu rumbidzai matonga anoti rwendo runo dai hurumende ikasabata vechidiki kumeso.
Tukada kutarisa kubva kudhara maprograms kazhinji aiuya achinzi ndemayouth but kana usina waunoziva hauna chaunowana ende ukada kutarisa pavanenge vachitaura nyaya yekuti mayouth handizivi kuti youth yedu yemuzimbabwe inogumira pamakore api. Munhu anenge achiswa ipapo pamwe munhu atiwo kuma 45-50 wobvunza kuti iyouth here. Also ngakusarudzwe vanhu randomly peprovince peprovince.
Sangano rinoita nezvekurima reZimbabwe Land and Agrarian Network rinoti vechidiki vane minda yavakapiwa nehurumende kubva pakaitwa hondo yeminda havadariki zvikamu makumi maviri kubva muzana 20%. Vechidiki vemubato rezanupf vakatombonyunyuta mugore ra2021 kubazi rezvekurima neminda vachiti vechidiki vaishaiswa mikana yekuwanawo minda kuchiwaniswa vakuru chete. Studio 7 yaedza kubata munyori mubazi rezvekurima neminda vaobert jiri asi vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvekurima vaanxious masuga vakamboudza gungano revarimi vefodya kuti bazi ravo richaenderera mberi nekutora minda isiri kushandiswa ichipiwa kune avo vane zvikwanisiro.
Iriko minda yatiri kuona isiri kushandiswa nemazvo, imwe isiri kuchoshanda zvachose, tichaitora yese toigovera patsva. Ndinokurudzira varimi kuti vabatane vaunganidze zvikwanisiro zvavo zvekurima kuti mabhindauko avo abudirire. Asi isu sehurumende hatitipfumira kutsigira varimi vese nekuti ndivo vanoita kuti nyika yedu igute.
Mukuru wesangano rinoshanda neavo vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro mune zvekurima reCoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe vaDixon Kubakacha vanoti hurumende ngaisakurumbidza yamedza kutsenga kuchada panyaya yekubudisa magwaro anowanisa varimi mukana wekukwereta kumabhanga.
Vari mugovernment ngavasaita zvavafunga vobva vazadzisa vega nekuti declaration chete yekuti ibepa iringarishande without approval mabhengi acho hazvirevi chinhu. Saka ngavagare pasi vasamhanya zvavo vagadzirise nyaya yeland bankability in Zimbabwe ndo nyaya ine kubudirira kwevanhu.
Nyaya yemagwaro eminda anokwanisa kutambirwa nemabhanga yava nemakore ichitaurwa asi isingagadziriswi. Mugore ra2018 hurumende yakati vese vakapiwa tsamba dzeminda vainge vokwanisa kunotora zvikwereti kumabhanga asi mabhanga akazviramba izvi. Asi bumbiro remitemo rinotemera kuti vechidiki vawaniswe minda inosvika chikamu makumi maviri kubva muzana mumatunhu ese enyika. Rwendo runo totenda maruva tadya chakata vari kudaro vechidiki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nezuro vakati vasori vemunyika mavo vapeta gwaro ravanga vachinyora riri kudonongodza kuda kupambwa kwenyika yavo neRussia. VaZelensky vakatiwo North Korea iri pakati penyika dziri kubatsira Russia muhondo iyi zviri kupa kuti hondo isapera. Zvichakadaro vasori mubazi rechiuto muUkraine vanotiwo ndo vakabhomba nekuparadza ndege yehondo yeRussia yemhando ye TU-134 mudunhu reOregonburn. Russia inotiwo yatora zvakare dhorobha reLivadny muUkraine. Dare repamusoro remuKenya raramba kutambira chikumbiro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika Varigathi Gachagua chekuti vabviswe pachigaro. Dare reparamende rakatovhota kuti nyaya yekuti vamanikidzwe kusiya basa izeyiwe. vari kupomerwa mhosva dzeuori nedzimwe. Danho riri kutorwa nebazi rezvekurima rekutuma vashandi varo kuti vapinde muzvitoro vachitora zvitengeswa zvinofungidzirwa kuti zvakapinzwa munyika zviri kunze kwemutemo nezvikonzero zvekuti zvigadzirwa izvi, izvo zvinobva mukurima hazvina kubhadharirwa mitero, riri kutambirwa nenzira dzakasiyana-siyana neveruzhinji muZimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti
dambudziko rekuwanikwa kwezvinhu zvakaexpire kana kuti zviri counterfeit kana kuti zvakasmuggled muzvitoro zvedu idambudziko ratekeshera munyika yedu. Especially takatarisa nyaya yesmuggling, kune zvinhu zvakawanda zviri kupinzwa nemaporous border zvisingabhadhari majuti, tikatarasikirwa nerevenue yatingadai tichiwana. Saka zvakakosha kuti hurumende ikwanise kunge ichitaitena maborders.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo, Elliot Masocha, vane maonero avo ari pakati nepakati vachiti nerimwe divi danho iri rakanakira nyika, asi nerimwe divi rinokanganisa mafambiro ezvinhu muzvitoro.
Kunaka kwazvo kunogona kunge kuri pakuratidza simba rehurumende pakuimplementa mitemo inenge iripo, kuti kana unenge atengesa zvinhu zvisiri pamutemo zvisina matsamba azvo zvinotorwa nehurumende nenzira dzavaratidza kuti ndodzavanotora nadzo. Asi zvekare zvinogona kunge zvisiri zvinhu zvakanaka nokuti zvinenge zvaitwa pasina nhaurirano. Mavonero angu ndokutini pamusoro pokuti vaite saizvozvo, vaidero vagara pasi navamabhizinesi vakatowanda munyika yose, vovapa warning, vovaratidza evidence yezvavanenge vainazvo kana kuti anenge ari mapikicha, vovona kuti zvingafambiswa sei mberi kunoenda uko.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti danho iri harina kunaka zvachose nekuti rinotyisidzira vezvitoro uye rinokanganisa upfumi hwenyika.
Zvinosiya muridzi webhizimusi aasisina cheuviri kana kuti asisina pekubata kana kuti akutambudzika kuti anga achikwanisa kutengesera vanhu, iro riro basa rake rekuti anga achitengesera vanhu. Saka zvakakosha kuti hurumende isaenderera mberi netsika iyi nekuti ichakonzera kuti zvinhu zvinge zvichitengeswa kune nzvimbo dzisakafanira, zvinge zvichitengeswa zvisiri pamutemo uye zvinge zvichitengeswa nemari iri pamusoro yekuti munhuwo zvake anenge asingachakwanisi kuzvitenga.
Muzvinafundo Masocha vanodzokawo vachiti hurumende iri kuresva pakuti inotandanisana nevezvitoro zviri kubhadhara mitero vachisiya vanotengesera mumigwagwa nepamavharanda ezvitoro avo vari kupomerwa mhosva yekutengesa zvigadzirwa zvakagadzirwa kunze kwenyika uye zvisina kubhadharwa mitero, zvimwe zvacho zvichinzi zvinenge zvadarika nguva yekuti zvinge zvashandiswa kana kuti zvaexpire.
Ndiko kuipa kwomutemo wavari kutevedzera vehurumende kuti vanonangana navamabhizimusi vachitopfuura nopanenge pachitengeswa zvinhu zvisiri pamutemo pamavharanda emasupamaketsi ezvitoro izvozvo, vachiinda kunotora zvinenge zviri muzvitoro zvinotobhadhara mitero zvitoro izvozvo.
Svondo rapera, vashandi vebazi rezveminda nekurima vakaenda kune chimwe chitoro cheSpa chiri pa5 Avenue Shopping Center, uko vanonzi vakatora hupfu hwekubikisa chingwa kana kuti wheat flour inonzi yakanga yapinzwa zvisiri pamutemo kubva kuSouth Africa. Bazi rezvekurima richipa zvikonzero zvekuti haringapi mvumo yekupinza munyika zvinhu izvi sezvo riine ruzivo rwokuti Zimbabwe ine flour inoikwanira. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi munyika vanoti izvi zvinogona zvakare kukonzera kushayikwa kwezvimwe zvinhu muzvitoro, vachiti makambani emunyika anogona kunge ari kukundikana kugutsa misika nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa nekushayikwa kwemagetsi, kushayikwa kwemvura nezvimwe zvimhingampinyi zviri kusangana nemakambani kuti asashanda zvizere. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo takanangana nemapato ezvematongerwo enyika ari muAmerica. Kunyanga hazo Amerika ine mapato akawanda anopinda msarudzo. Mapato maviri makuru anotere Republican Party kana kuti GOP ne Democratic Party ndiwo makuru anoyanyozikanwa. Ngatinzwei nhoroondo yatinoverengerwa naPraxidus Jeremiah naMavelous Mushanga veStudio 7.
Kunyange hazvo America iine mapato ezvematongerwo enyika akati wandei munhoroondo yayo yose. Mapato maviri chete anoti Democratic Party neRepublican Party kana kuti Grand Old Party. Regai tione kuti anoshanda sei.
Zviri pachena kuti pamapato aya ndipo pachasarudzwa mutungamiri wenyika. Sechave chigariro kubva muna 1856. Kukunda musarudzo kwemapato maviri aya chisi chishamiso. Bumbiro remutemo ye United States of America haritauri nezvemapato ezvematongerwo enyika. Uye va George Washington mutungamiri weAmerica wekutanga vakayambira nezvemapato mashoko avo ekuoneka. Asi apo va Washington vainge vogadzirira kusiya basa mapoka maviri akanga otatsurana muhurumende yavo kurwira utungamiri akabva ava mapato ezvematongerwo enyika ekutanga. Asi mukupera kwazvo mapato maviri chete ndiwo anosara aine rusigiro rwakawanda. Mavhotero emuAmerica ndeyekuti anenge akunda anobva atora zvigaro zvose. Kunyangwe hazvo izvi zvine zvimwe zvazvinobatsira uye zviri nyore, zvine dambudziko rekuti zvinokurudzira vanhu kuti vapinde muzvikwata mubato rimwe chete kuti vakwanise kukunda vavanopikisana navo avo vanoitawo zvimwe chetezvo. Asi zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzine mapato akawanda, vamiriri vanosarudzwa nekuti bato rawana mavhoti mangani ropiwa zvigaro kana kuti proportional representation. Kusvika pari zvino hapana bato rechitatu ratira kunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Vanenge vachitungamira bato rechitatu vanoshorwa vachinzi vanoda kungovhiringidza mapato maviri ane mukurumbira nekuvatorera mavhoti asi ivo vasina mukana wekukunda. Asi nekuda kwekusafara kwevamwe vavhoti nemapato maviri aya, sarudzo dzegore rino dzave nevamwe vanoti vanoda shanduko munyaya dzesarudzo vachiti vanogona kuvhotera mumwe mutungamiri kubva kubato rechitatu vachitarisa vanhu vakaita sava Cornel West vari kukwikwidza vakazvimirira.
Apo tange tiri kuwana dzidziso yekuti mapato emuAmerica anoshanda sei.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa studio 7 apo mwangadini mweshe vakateerera. Zvida hurumende yava munangagwa ine nyika inovakwa neve nevayo, nyika inovakwa neve nevayo. De vachikasika kutipa mbeu pamunangagwa takatarisa nekuti wane mvura tiwane kuvake nyika. Zvino vanozotipa fertilizer nembeu zvinozouya muna machi vanhu tapedza kukohwa vopambo nyika inovakwa neve nevayo. Ngavachiita kuti wane mbeu nefertilizer ngazvibuya.
Makadi pa studio 7, makadi kwa studio 7. Vateereri vose nevashamarari, ini ndine chikumbiro chekuti mashoko aimbotorwa zvasika kunze Moge Mushange arida kutengesa nyika. Ko mabvai achakazoperera kupi? Daiwo mabvai avo auya atenga nyika zvaiva nani kuti hazvo tazoomerwa zvakashatisa. Kusatsatsa kuno kuibatai-batai tongodzingirirwa kunzwe kwacho kwakaoma. Mabvai acho aripi auya atengese nyika, atenge nyika zvitori nani, atenge meso achiziva kuti Zimbabwe yaraiti.
Apo pastudio 7 izviri kundishamisa kuti hurumende iri kupa mutemo wokuti kana uchida kutengesa munda wako uyu wawakawana parend reform une kodzero yekutengesa, asi unotengesa sei iye akauwana munda pasina mari? Kangowana nezero deposit na mari, saka chii chaanenge achitengesa? Kana achitengesa mastructure akaisa, yes, zvinotenderwa. But onai taakunzi ndatichitengesa minda isu tisati takombanisata vanhu vatakatorera vekutanga varungu vaivai tengeserana tega tega. Kutengesa hapana chakaipa nekuti mumwe haagoni kurima but akawana munhu. Ngaatengesere anogona kurima but ngatitangei takombanisata varungu vatakatorera.
Mashoko atichangotambira anoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vabvisa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shawa kubazi iri vachivaisa kubazi redzidzo yepamusoro vachibvisawo vaAmon Murwira vanga vari gurukota rezvedzidzo yepamusoro vachiveiwo gurukota idzva rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthokazi omuhle lamhlanje kungolwesibili mhlaka 15 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ususa umnumzana Frederick Shaba esikhundleni sokuba ngumphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano leZimbabwe lamanye ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amaswe.
Kuningi okwenzakalayo ebantwaneni abangamankazana lakubomama okunye okungakhulunywayo. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama njalo lozele amantombazana.
I-United Nations ithi kulabesifazana abayizigidi phose ezingamakhulu amane 370 million emhlabeni jikelele abadlwengulwa bengabantwana.
Indubo esibhekane nazo ziningi kakhulu ngoba manje izifuyo esizifuyileyo ziyacuba, amanzi awekho, indlala isihlasele kahle kahle ngoba manje sewuzithola labantwana bengasakwazi ukuthi baye ezikoleni.
Kunanzwa usuku lwabesifazana bemaphandleni olwe-International Day of Rural Women, abeZimbabwe bekhala ngendubo ezigoqela indlala. Baphila nzima abasakhulayo abaningi eGwanda ngenxa yokonakala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse umnumzana Frederick Shaba esikhundleni sokuba ngumphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Owe-Foreign Affairs wamfaka kugatsha lwezemfundo yaphezulu olwe-Higher and Tertiary Education. Obe ngumphathintambo walolu gatsha usikhwicamfundo Amon Murwira nguye ongene esikhundleni sikaShaba. Akwaziwa ukuthi kukhona na okusolwe ngumnankakwa kuShaba yena okhulume emele emhlanganweni we-United Nations General Assembly kumaviki asanda kwedlula. UShaba wake wamela iZimbabwe kumanyano lo eMelika. Kasenelisanga ukukhuluma laye uShaba kanye lesikhulumeli sikamnankakwa umnumzana George Charamba ngalolu daba.
The Voice of America, VOA.
Ugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF luthi kulabesifazana abayizigidi phose ezingamakhulu amane 370 million emhlabeni jikelele abaphilayo namuhla abadlwengulwa bengabantwana bengakafikisi iminyaka yokuzalwa elitshumi lasishiyagalombili 18 years, okuludaba olubhahe kakhulu laseZimbabwe. Kugwalo lwayo lokunanza usuku lwe-International Day of the Girl Child, i-UNICEF ithi amazwe asemhlubulweni we-Sub-Saharan Africa yiwo ahamba phambili kuzehlakalo zokudlwengula ngabantwana abayizigidi ezingamachumi phose ayisishiyangalombili 79 million elandelwa ngamazwe asempumalanga kusiya ngasezansi yezwekazi lase-Asia wona alabantwana abangu 73 million asebeke badlwengulwa. I-UNICEF ithi nxa kubalwa labesifazana abahlukuluzwe ngokocansi kodwa kungela kudlwengulwa phakathi bedlula izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 650 million emhlabeni jikelele. Umbiko lo uza ngesikhathi abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokudlwengulwa ikakhulu kwabantwana. Imizekeliso iqoqela umntwana obelethe eleminyaka eyisishiyagalolunye 9 years kuminyaka emibili edluleyo ngemva kokudlwengulwa kanye lomunye oleminyaka elitshumi lantathu 13 years obikwa edlwengulwe ngumfundisi obelethe ngeviki ephelileyo. Sixoxelo lwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu.
Iripoti leyi ekhitshwe yi-UNICEF ihlasimulisa umzimba. Kubuhlungu okwenzakalayo emhlabeni njalo leZimbabwe ngigoqela khonapho. Inamba le ekhitshwe yi-UNICEF ngibone ngani futhi incane kakhulu. Singayidabula si-edele sibila amanamba ngoba kuningi okwenzakalayo ebantwaneni abangamankazana lakubomama okunye okungakhulunywayo okufihlekileyo. Kuzisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama njalo lozele amantombazana. Indlela abantwana abangamantombazana labomama abaphethe ngayo ibuhlungu kakhulu ngoba kuvele abenziwa abantu. Yikho obaba besenelisa nje ukuzithathela bengacelanga. Benelisa ukudlengula umntwana omncane kakhulu, umntwana ongakabi kwazi lutho ngezocansi. Kubuhlungu kakhulu lokho.
Obaba abayibo abadlwengula abesifazana esikhathini esiningi ungathanda ukuthini kubo?
Engingakutsho ukuthi labo kusafanele ukubana baphiwe imfundiso. Into enzisa ubuhlungu ukuthi kulabanye obaba ababamba abantu ababo babadlwengule sibili o babambe omkabo. Le yi-behavior sibili ongamelanga siyivumele njengabantu siphila. Kumele sibili lakho kureyize i-awareness, kukhitshwe information, obaba labo bafundiswe, bananzelele ukuthi into abayiyenzayo ayilunganga. Loba singathi-ke ngababotshwe sibili laba abadlwengulayo, umuntu agwetshelwe ugodo ukuze kube leyisibonakaliso sokubana into leyi imbi kakhulu. Abanye nyangibezwe sibili besithi ngangcono baqunywe amaphambili lawo ngoba kubuhlungu lokho, kubuhlungu lokho. Kodwa bengakaqunywa asikhankasenini kakhulu umhlaba wonke jikelele abantu baze bagcine benanzelele ukuthi isenzo leso asilunganga.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Sixoxela ekwele Canada. Uhulumende weZimbabwe yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukulwisana lalolu dubo. Ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa usayine umthetho we-Criminal Laws Amendment Protection of Children and Young Persons Bill owenza kube licala ukuya emacansini lomntwana oleminyaka ephansi kwelitshumi lasishiyangalombili 18 years. ELeBotswana lithi luyaqhela uhlupho lwabantwana baseZimbabwe abathunyelwa kwele South Africa ngabazali babo behamba ngomalayija bengelancwadi eziqondileyo. Omalayija abenza lokhu babotshwa njalo nje besetheswa umlando wokuthwala abantwana laba ngaphandle komthetho i-child trafficking. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ama polisa kule Botswana asanda kubamba abantwana abalichumi lane ababevela eZimbabwe belubhekise eGoli behamba ngomalayitha. Abantwana besikolo laba abadabuka eCholocho bahlala phose inyanga ezimbili emapoliseni eFrancistown baze bazolandwa ngabazali ngesikhathi isiphatha amandla kule Botswana ziqinisa ukuthi bazakhululwa kuphela uma bethathwa abazali abalemvumo kuphela. Amapolisa kule Botswana athi adaniswa ukuthi uhambisa abantwana kule South Africa osebenza umalayitha uya kuqhela. Kulaba mbalwa umalayitha beZimbabwe ibotshwe phezu kokuzama udlulisa abantwana besiya South Africa, kodwa amapolisa eBotswana athi ukubotshwa kwabo kukhanya akuphathisi. Osebenza ku-ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana umzana Francis Chimina utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kodaba lolu besebenzisana lamapolisa ukubona ukuthi kungenziwa njani ukuluqeda. Okunhlanganiso yabeZimbabwe kweleBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi abazali kumele bazame ukuthi bengafaki impilo zabantwana engozini.
Kuningi abantu abathwala abantwana abangalabazali abakwenza ebantwaneni kakhulu in terms of izinto ze abuse imthetho le ilande ukubana ivikele abantwana ngoba wena uyabonga umzali ukhangelele kuphela ukuthi ezofika kodwa ukuthi kwenzakaleni emntwaneni esuka lapha athethwe khona ezofika ekhaya awukwazi ungumzali. Izinto ezigcina sezitraumatize abantwana impilo yabo yonke bese hluleka lokuthi bangatshela bani ngoba umuntu okade buye ezomthwala umuntu othenjwa ngumama kumbe ngubaba.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abahlala eSouth Africa umnzana Ngqabutho Mabhena la usekela umbono kaChuma.
Siyaxeka kakhulu into yenziwa ngabazali abasebenza emazweni ikakhulu ezweni laseSouth Africa ukuthi nxa sisiya kusikhathi sekhefu kumbe izikolo zivaliwe ekhaya bese bethi omalayitha babuye labantu ababo bengela amapassport sihlala sikhuza iminyaka yonke.
Umabhena uthi kumele abazali baloyise ukuthi abantwana balincwadi ezifaneleyo njalo bengaqhilisi umkhuba wokuthi babaphathise omalayitha.
Njengoba sisiya kuholiday leChristmas, labo abafisa ukuthi abantu ababo bezodlala iChristmas lapha abakhona kumele babone ukuthi balencwadi ezilungileyo zokuhamba esingathi ngamapassport. Umzali akahlele kuhla lungisa izimali ehambe ayethatha abantwana abuye labo.
Abazali uma behamba labantwana kumele babe lamaphepha aqondileyo ongaba ngenye yembangela yokuthi bagcine besebenzisa omalayitha. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana umzana Stanley Ncube uthi lolu ludaba olunzima ngoba ingenye yalilazwe incwadi ezifaneleyo ikakhulu abahlala emaphandleni.
Abazali babantwana labo abala maphepha, abala zincwadi, abala zithupha, abala ma-passport, bahamba labo baye eGoli bachiya abantwana bengala zincwadi lezo.
Kule ndaba ezingamachumi amathathu lanye zabomalayitha beZimbabwe abalinde ukuthoniswa amacala abo kumthethwa ndaba kwele Botswana. Abanye sebeqale ukubika ngenxa yokuhambisa abantwana ongelamvumo i-child trafficking. Kodwa amanye amagqwetha amele omalayitha laba athi akumelanga betheswe umlando we-child trafficking ngoba okwabo yikweqisa abantwana umncelo ongekho emthethweni ongaba isigwebo sokuhlawula imali kuphela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Abesifazana bemaphandleni eZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lokubaqakathekisa olwe International Day of Rural Women bekhala ngendubo ababhekane lazo ezigoqela indlala lokusilela kwamanzi. Usuku lolu lwahlelwa ngumanyano we-United Nations njalo lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Rural Women Sustaining Nature for Our Collective Future, Building Climate Resilience, Conserving Biodiversity and Caring for Land Towards Gender Equality and Empowerment of Women and Girls. Kule ndlala emangalisayo eZimbabwe lonyaka ehlasele izakhamizi zemaphandleni ezedlula izigidi eziyisithupha 6.2 million zona ezidinga usizo lokudla oluphuthumayo. Sixoxe lomholi wenhlanganiso esebenza labesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe, uNkosikazi Sethekele Jabangu.
Lelo lusukolukakatheke kakhulu kithi njengabomama basemaphandleni ngoba manje sisuka sikhangele muva la esisuke khona singabomama ngoba ade singabomama ade bencindezele kakhulu kodwa ngenxa ye organization yase Waters ethe yasithuthukisa yasifundisa ukukakatheka kukamama sesikwazi ukuthi nathi sizenzele imisebenzi yethu sesikwazi ukuthi siziphilise nabantwana sihambise abantwana bethu ezikolweni sibe ukudla etafuleni ma ngabe kufika usuku olunje lokuthi sibungaza ukuqakatheka kamama sizizwa siphakamisela amahlombe phezulu siyazicelebrate ukuthi la esisuke khona nala esikhona sokunomehluko omkhulu kakhulu
ungathi yiziphi inkinga elibhekane lazo
Hey, indube sibhekane nazo ziningi kakhulu ngoba manje izifuyo esizifuyileyo ziyacuba amanzi awekho indlala isihlasele kahle kahle ngoba manje sewuzithola labantwana bengasakwazi ukuthi baye ezikoleni ngoba yona le imali encane eliyitholile sokumele ukuthi nizame ukuthi nithenge okokudla nizathenga impuphu ingayiqedi le nyanga siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu uhlupho olukhulu kakhulu ngoba sifelwa izifuyo and izifuyo yindlela yethu yokuthi siziphilise emaphandleni ngoba imisebenzi ingekho so ithemba liyasiphelela uma ngabe sesifelwa izifuyo kanje ngoba angeke size senze nama-gardening services amanzi awekho amanzi siyajinjisa nokukhelela ukuthi namhlanje uma ukhelele le mizi kusasa kuyakhelela eminye ukwenzela ukuthi wonke abantu bekwazi ukwenela
ukuze impilo zenu zithuthuke njengabesifazana bemaphandleni lingaphathiswa njani
Besicela ukuthi uhulumende maye ngasenzela iplan yokuthi maybe sikwazi ukuthola amanzi maybe amabhoholu asigebhele nemigodi ukuthi siyakwazi ukuthi ama-gardening services wethu ayakwazi ukuqhubeka noma kube kuyisikhathi sokuthi amanzi awekho kodwa siyakwazi izinto ezinjalo ziyakwazi ukuphila njalo siyabe sikwazi nezifuyo zethu zingakwazi ukuthi siphile sikwazi ukufuya inkukhu silime sifuye inkomo sifuye imbuzi yonke into ihambe kahle ngoba into engathi ibambile kakhulu ngamanzi uma kushota amanzi yonke into ayihambi kahle
Unkosikazi Sethekele Chabangu ngowenhlanganiso esebenza labesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe, inhlanganiso yomdlalo wenguqu kwele Libya ithi iqembu leNigeria Yilo elidale ukudluliselwa phambili komdlalo weAfrica Cup of Nations obumele udlalwe phakathi kwamaqembu omabili. Kodwa eNigeria liyakulandula lokho lisithe lihlaliswe kwamahola alitshumi lasithupha 16 hours egcekeni lendizamtshina ngemva kokutshelwa ngabaphathi ntambo beLibya Aviation Authority. Ukuba akumelanga indizamtshina yabo iphaphele kulelo dolobho kubike abeReuters iReuters ibika njalo ukuthi umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi kumele kuhlolisiswe ukubulawa kwabantu abangamashumi amabili lambili ababhonjwe libutho lakwele Israel izolo esigabeni se-Aito kwele Lebanon Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika. Kuvamile ukuba impumela yokhetho lukamongameli ivele kuzabelo ezingeyamelanga kubandla thile okuthiwa ngama-swing states. Izabelo lezi yizo ezikhetha abantu abangena e-White House okudala ukuthi labo abakhankasela ukhetho bafake imali enengi bekhankasa kulezi zabelo. Ama-electoral votes atholakala ezabelweni lezi yiwo aqakatheke kakhulu kukhetho. Utaboka Ncube uyachasisa.
Izabelo lezi ziqakatheke kakhulu ekukhetheni umongameli. zivame ukubona imikhankaso ephezulu njalo elemali emangalisayo ngoba ziqhakathekiswa. Kusebenza njani lokhu? Izabelo eziningi kwele Melika kuyaziwa ukuba zilombala obomvu kumbe oluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa ezabeleni zama swing states kayaziwa impumela yokhetho. Onqoba kukhetho lukamongameli kumele athole ama electoral votes 270 phakathi kwe 538. Lonyaka iArizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, leWisconsin yizabelo eziphethe amakhiye okuya eWhite House. Zilama electoral votes afika 93 angathathwa yilabo abalombala obomvu kumbe oluhlaza okwesibhakabhaka. Izabelo lezi zivame ukuba lempumela elamavoti amalutshwane ehlukanisa ama-Republicans lama-Democrats. Okuncane okungaguquka kulakho kuba isabelo sivotele uKamala Harris kumbe uDonald Trump. Sike sakubona kusenzakala lokho. Ngomnyaka ka-2016 uTrump wanqoba ePennsylvania ngamavoti ayisilinganiso se-0.7%, wathola ama-electoral votes 20. Kwathi ngomnyaka ka-2020 uJoe Biden wanqoba esabelweni lesi nge-1.2%, okwenza wayangena eWhite House. Ngomnyaka ofanayo uBiden wanqoba ngamavoti 12,000, okwenza sathathwa libandla lama-Democrats. Kwasekule minyaka engamachumi amathathu isabelo lesi siphansi kwama-Republicans. Ama-swing states kawaqedakali loba kusobala ukuba azadlala indima enkulu kukhetho luka-2024. Nanko-ke ama-swing states yiwo alakho ukukhetha umongameli kukhetho lunye ngalunye, kusobala ukuba azadlala indima enkulu kukhetho oluzaqhutshwa ngo-2024. Ezabeleni lezi wonke amavoti ayafunakala.
Sivonge uTabo kaNcube weStudio 7. Kwenza abatsha abasakhula abanengi eGwanda abathwele nzima ngokusilela kwemisebenzi bathi sebephila ngokubamba-bamba lokwemba amatshe aligugu. U-Albert Ncube uyalandisa.
Abatsha laba bathi bathwele nzima eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Abanye babo baphutsha izifundo emakolitshini emfundo yaphezulu kodwa kabayitholi imisebenzi. Kulabanye babo abazama ukusuka eZimbabwe beyedinga imisebenzi kwamanye amazwe. U-Reason Dube ngomunye walabo abake bazama ukuyaphanda impilo eSouth Africa.
Kuba nzima ukuthi ungontanga usukume from pants emhlabathini uze ume ngenyawo zakho zombili ukwanisa ukuthi unayekele ifamily yakho noma into esimu nje ukuqala ifamily yakho nje. Kuba nzima ngoba ngezikhathi eziningi uyabungela la uzoqalela khona nguwe mhlawumbe wokuqala ufuna ukuziphakamisa.
Okwamanje uthi uphila ngomsebenzi wokulungisa impompi zamanzi.
Yiyo sekuyi full time job yami mangikhanyela ukuthi nxa kuthiwa ngivuka ekuseni emsebenzini ngenza umsebenzi weplumbing. Abantu bangibiza ngihambe ngiyesebenza, kodwa la nxa ngikhanyele ngiyabe ngibona ukuthi angabe lawo amandla ukuthi ngizibambele umsebenzi lwana ngiyime. Kodwa ngisafunda ngisayaphambili ukuthi le nto le ibanjwa njani ukuze ngokuhamba kwesikhathi lami ngiphumelele.
La mazwi agcizelelwe ngu-Alan James Dube, yena ophila ngokuthengisa okudliwayo amaphayisi, othi njengabatsha bathwele amagabha avuzayo njalo beludinga uncedo.
Akula enye indlela esingaziphilisa ngayo ngaphandle kokuthi senze imisebenzi yezandla. Yikho okubhadalayo, yikho okuphilisayo ngalesi sikhathi. Leli lizwe izinto azimanga kahle ngendlela esingathi ingakwazi ukuqhatsha abantu bonke nje jikelele, especially ontanga.
Unkosikazi Bongwe Dube ngumqoqi wenhlelo kunhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust eGwanda, uthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi amaphupha abatsha afezeke.
I-issue ye-unemployment iyaba-affecta kakhulu ontanga. Bayaswela into yokwenza begcine sebesenza izidakamizwa, i-drug and substance abuse, njalo abanye begcine sebengena bukhayini ngenxa yokuswelakala komsebenzi. Kuyadingeka ukuthi kube lama-job opportunities avulekayo for ontanga.
Abaphathi bedolobho leli bathi bale misebenzi yabatsha. Umnumzana Edgar Ncube ukhansila ka-Ward 6 uthi kunenga abakuzamela abasakhulayo.
siyalwisa ngendlela zonke ukuthi njoba sibona usizo olukhona ngenxa yokuthi ontanga abayitholi imisebenzi. Thina as i-council, I think ngathi we are the first council eGwanda eya implementa i-youth policy. Ngokunjalo futhi siya make sure ukuthi nxa kuzavela imisebenzi e-councilini, abantu abatsha they are catered for and bayananzelela ukuthi labo kumele babe part of it. As it is, sisanda ukwenza an advert esikhangela ukuthi abantu abatsha bazaqhatshwa. Sifisa ukuqhatsha ama-firefighters, sizaqhatsha futhi ama-police.
Urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa uthule inhlelo zokuthuthukisa abatsha eZimbabwe ezigoqela ezokulima, ezokufuya inkukhu lembuzi lezinye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ithi uhlelo lwekhansili yakoBulawayo olokwakha idamu elizabizwa ngokuthi yi-glass block kumbe obopoma elikhangelelwe ukulethela leli dolobho amanzi ngesiphangiphangi lulakho ukubhekana le migoqo eminengi. Uhulumende usevumile ukuthi uhlelo lokwakha leli damu luqhubeke, njalo usodolobho wakoBulawayo umnumzana David Coulthard uthi lingagcwala leli damu lizasebenza kuze kufike umnyaka ka-2037 bese kudingakala ukuthi kube lamanzi avela kugwayishangani lezinye inhlelo zokusebenzisa amanzi kanenginengi ngemva kokuwahlanza eze recycling. Kodwa umnumzana Kumlani Maphosa, umqondisi weMatabeleland Institute for Human Rights, utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usexwayise ikhansili ngengxaki ezingaba khona.
uBulawayo iproblem yakhe kakhulu ayisikho ukuthi kalazi ndawo lapha angathola khona amanzi, kodwa iproblem yakhe ukuthi amadamu akhe kawagcwali. That's number one. Number two, silalokhu okuthiwa yi-non-revenue water, okutho ukuthi amanzi esiwaklinayo siwapompe ayalahleka engakafiki ezindlini. Yinkinga ngoba khathesi i-non-revenue water yethu ku-52%, okutho ukuthi ungapompa asithi 10,000 liters yamanzi usithi wasezindlini usuwaklinile, about half of them, over 500,000, ayalahleka endleleni. So sisuka sibe worried nxa abantu bekhanya besiba lamacebo amahle angalungisi iproblem, ngoba khathesi icebo elimele libe khona ukuthi silungisa njani non-revenue water. Ilicebo lakuqala eliqakathekileyo esithi immediate. Then icebo lesibili okumele sibe lalo ukuthi senzani ukuthi amadamu kaBulawayo agcwale, ngoba ungananzelela amadamu ethu ahlala eku-around 50%, 52%. Okuthi amadamu ethu singalungisa ukuthi agcwale, amanzi sizahlala silawo. Okwakhathesi yona le ibhopoma yona leyo ungayikhanyela okukhulunywa ngayo, layo iku-catchment area yona le elamadamu angagcwaliwo. So umbuzo wami uhlala usithi okuzenza leli lona ligcwale, okwenza lawo amanye engagcwali kuyini? Ngoba ungananzelela lona laliphansi lawa aphezulu, and indawo lapho elikhona yona le indawo esithi thina isilinyazwe ngomakorokoza benza ukuthi amadamu ethu engagcwali. That's problem number one esilayo, and kasiboni muntu okhuluma ngakho khonokho. Yikho sicina sizibuza ukuthi indaba yebhopoma izosilungisela iproblem yethu kumbe into yabantu nje abazama ukuzenzela izimali ngendlela eziphansi. Then into yesibili, asikhangele indaba yamanzi ukuthi azaba yimalini, ngoba ibhopoma le iphela i-onwa yi-private player. Okuthi ukuthi khathesi nxa ukhangele indlela esipompa ngayo amanzi, wona lawa amadamu ka-City Council bayabhadala izinwa. U-City Council uyabhadala izinwa, asuke lapho u-City Council atreat-e amanzi, abe sehlanganisa indleko zona lezo zombili, abe sengibhila mina njengomuntu onatha amanzi endlini yakoBulawayo. Khathesi kungaba lebhopoma kutsho ukuthini? Umnikazi webhopoma phela laye uzaqala abhadala izinwa, then abesethengisela i-City Council, then i-City Council ibisi-treat-a, then ibisiletha kimi. Okutsho ukuthi sokule bantu abathathu abakhona aba-involved emanzini lapha, and omunye wakhona ngu-private player odinga ukwenza i-profit. So amanzi kawasoze dure yini, eqinisweni ukuthi amanzi asezadura kakhulu kulalokho akade sikubhadala khathesi. So ngaleso sizathu ibhopoma ayila solution kithi, angiboni mina iyisolution ezosinceda njengabantu bakoBulawayo ngezizathu lezi engiziqambileyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yamaThebeleland Institute for Human Rights. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhlelo Live Talk, The Connection namuhla sixoxa ngokwethulwe yi-UNICEF yona ethi kulabesifazana abayizigidi phose ezingamakhulu amane 370 million emhlabeni jikelele abadlwengulwe bengabantwana. Kwanele Mthwakazi likhumbule liyalandela-ke uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkuma. Lilale.